Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana chisungo chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kunational conference, national people's conference yezanupiyefu. Nhengo dzinoenda asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo vamwe vachiita basa.
Zanupiyefu inoti nhengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare reHouse of Assembly neSenate kunyangwa zvo pane musangano weCongress yavo.
Dambudziko ratirikusangana naro nderekuti mukuru wekuparamende anovasipika eNational Assembly avasiita basa ravo nemazvo. Ndirine vachiri vasarudzwa kuita sipika havafanirwi kutora zvedivi nekwavakabva, vanofanirwa kuita zvenyika.
Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoshora mutauriri weparamende richiti hasi kuita basa rake nemazvo. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwa hazvo mumakore adarika paramende yaimbomira basa kuti nhengo dzezanupf dziende kumusangano wayo wepagore weannual conference kana kuti unoitwa kwapera makore mashanu weCongress, gore rino paitwa chibvumirano chekuti nhengo dzienderere mberi nebasa mudare reHouse of Assembly neSenate. ZANUPF iri kutanga musangano wayo wepagore mangwana kuGoromonzi, Mashonaland East, asi musi mumwe chetewo paramende inenge ichitariswawo kuziya bhajeti regore rinouya rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANUPF mudare reparamende vaPupurai Togarepi.
Hapana chisungo chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kunational conference, national people's conference yezanupf. Nhengo dzinoenda asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo vamwe vachiita basa rokuti bhajeti ripasiwe. Tinoziva tose kuti bhajeti chinhu chakakosha, ndo chinotipa direction yedu pakushandisa kwatichaita mari senyika nenzira dzose dzatinoita maprograms edu nokutora mari iyoyo tichipa bazi rimwe nerimwe. Saka chinhu chakakosha zvikuru, changoita kuti nguva imwe chete yatiri kusita ndo nguva imwe chete iri kuitwa National People's Conference yedu. Saka tangoona zvakakosha kuti tirambe tichiita zvebudget kana nguva iripo vamwe voenda kunational people's conference. Saka maMPs especially ezanupf vakatoaccredita kuenda kunational people's conference, saka vanoenda kunational people's conference. Asi nguva imwe chete iyo tichagadzira isu sevatungamiriri paramende ikoko nzira yekuti ndivanani vomboenda uku mutambo iwoyo wokuti budget reitwe approved kana reongororwe uchiitwa zvavo.
Saka munofunga kuti munenge mapeta riini iyo nyaya yekugadzisa nyaya dzebhajeti?
Nyaya yebhajeti hainganzi inopera riini, inopera nokunge vanhu zvinoitwa maprocesses acho ose aitwa. Tikagutsikana mamembers of parliament vakagutsikana kuti zviri kutaurwa naminista ivo vazviona zvakanaka here vakazviapprova. Saka zvinogona kutora nguva yakareba asi vavariro yedu ndeyekuti this side of the year tinge taita tikapedza, patisingabvumirani tichipagadzira tichiwirirana naminista. Zvangobuda izvozvo totofamba tichienda mberi.
Imo muparamende uku manga muchimbonetsanawo neveMDC ava mukaomba komiti yekuti igadzirise nyaya munofunga kuti inozodzoka rini kudare reparliament nechisungo chayo
komiti zvanzi muchwa 28 February aya public information kai 28 February komiti inenge yauyisa zvainenge yaongorora inenge yauyisa kuparliament
asi imi munenge muchienda here kupublic accounts committee kana kuti muri kumirira kusvika musiwoyo
public accounts committee inongoramba iriko yatisingadimbe chekuti inge ichitewa nomunhu unoti ava recognize president wakasarudzwa nenyika constitution yenyika ichimuona ari wakasarudzwa munhu iyeyo kuti zvo isu tinofanira kunge tichirecognize munhu watazvitarudzira zvedu paparliament wasarudzwa nenyika yose vachiti havadi kumugamuchira toda vanhu vari straight hypocrisy toda vanhu vari very straightforward kana vatati tinochengetedza zvinoreva mutemo wenyika totomuchengetedza wose uye mutemo wakanyanya kukosha ndiyo inonzi constitution of the country zvana standing rules zvakangoti tinofanira kungobalanza patinenge tichiinda mumacommittees fortunately hazvina kutaura kuti uchairman tinogona kupa anyone tinongoenda kundovhota vaya vanoti havadi kuti vakahwina maelections varecogniziwe tovavhotera out mumacommittee imomo tocheya zvedu patinenge tichi tinotora kuna namuliswa vari kuopposition kuna namisairambwi vari kuopposition tovhotera ivavo voita machairman yepublic accounts yacho iyoyo
vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunhare muHarare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera taedza kubata vanokokera MDC mudare reparamende vaprosper mutseyami avo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi Blessing Zulu abata munyori anoona nezvemutemo mubato iri vainnocent gonese tikatanga nekubvunza kuti zviri kufamba sei pakunetsana kweZANU-PF neMDC panyaya yekuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuda kuti MDC icherechedze vaEmerson Mnangagwa kuti ndivo mutungamiriri wenyika sezvo MDC iri kuti vakabirira zvemhando yapamusoro
dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti mukuru wekuparamende vanovaspika enational assembly havasita basa ravo nomazvo ngekuti vachinge vasarudzwa kuita spika havafanirwi kutora zvedivi nekwavakabva vanofanirwa kuita zvenyika kama komiti yedu asiri kusangana kana ndibvisirwa kusangana kwavo saka patinuite mudare kuti izvo ngavaitirwe inonzi privilege of committee nekuongorora maitiro avo edisesa mkomba vatizva zvina tinge zvichitambirwa nedambudziko rekuti kuru haasita basa renyika akuita basa rezvemusangano wake saka ndipoti azoitawo kokasi richazvironga kuitira bhara ipi kuti aizogozvigadzi
ko paramende ichambomira here basa kana poitwa musangano wepagore weZANU-PF uyu
rwendo runo vanenge vachinja maitiro nekuti tiri kutosangana musechipiri mumadzimba dzese dziri mbiri uye zvemakomiti ari kusangana saka sekuona kwamutagara tikotema kuti aiwaka yaiye nyika haifaniri kumisa nokuti ine basa rekuita zvayo zvekongiresi yacho asi rwendo runo ndiona sechachinja maitiro zvinova zvinhu zvatotambira nemaoko maviri aiwa basa haifaniritine basa guru vakanangana nezvebhajeti nemitemo inda kuvandudzwa vatofanirwa kunge tichiita
izvozvo ebhajeti zvinopedzwa riini
bhajeti rinenge richita dhibheti nekuti takatanga dhibheti muse echipiri machairperson nemakomiti akaita maripoti avo iko zvino nhengo dzese dzinenge dzakasununguka kudhibheta bhajeti muse echipiri senge tizoti pamwe tinopedza chipiri kana chitatu vahatisi hasati aziva zvekuti zvinenge zvichibva nekuti vanhu vanenge vatora vanenge vakawanda zvakadii temo inoita kuti tikasike kuvhara ma5:07 pari zvino tinokwanisa kuramba tichienderera mberi kusvira kana pakati peusiku kana kusvika mambakwedza kana pasina vanenge vachida kutaura vachiongorora nenyaya yebhajeti kana imwe mitemo iripo
kuverengwa kuya kunoita bhajeti hazvirevi kuti rinenge rapera basa raapo ezvinoizvi manje
zviripo chezvekuti vanhu vanenge vachiongororaka kuti vachionawo vachipawo pfungwa dzavo nestatement yakaitwa naminista wefinance tozobvako tozoenda kumari anopetwa kubva maminista akasiyana siyana tinenge tine simba zvakare yokuongorora mari idzodzo kana pane zvinenge zvafungwa nevadare kuti pakati pakati emari yatisirwa zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvikwanisa kukumbirwa zvazobva kune mukuru wenu wefinance minista wacho zvirikosa kuti inenge muchiti kudii kumhinzira anenge chizopa nezvinenge zvatarwa navadare
Munyori anoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru wesangano revana chiremba reZimbabwe Senior Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti mimwe michina yakatengwa nehurumende haisi kushanda zvachose, izvo zvoodza moyo vana chiremba vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa zvichemo zvavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata Dr. Musara.
Hongu vangataure kudaro, ndinoimba vanenge vachirevera havo nyaya yemishini yavanoti ivo vakabva kubhadhara kubva kunyika yeIndia mazuva mashoma aperayo, ndofunga chiri muna naMei uko. Asi dambudziko riripo nderekuti mari iyoyo kuenda kwayakaita kwakauya zvimushini zvekudhara zvakaunzwa, zvinoita sekuti vanhu vatongorasa havo vachirasira kuno. Mishini yakaunzwa imwe yacho mishini yakagadzirwa muna 2005. Zvino mushini wa 2005 ukanzi uchishandiswa nhasi uno hauna maparts aunokwanisa kunge uchizowanirwa kana kana chinga yakudikanwa. Zvakare kunenge kuine mimwe yachona mishini yakaunzwa yekuti haipindirane nemishini yedu yatagara tinayo kunoko. Zvamfanira kungoti kukonzwa mushini wekukotsirisa semumwe mushini wakaunzwa, ukada kuupfekera pane mushini unoburitsa oxygen kuita kuti munhu kana akarara aramba achiwana oxygen zvichamupeta pakuitwa operation, mushini iwoyo hausi kupindirana neipapo. Saka kwakauya nyanzvi dzekunyika yeIndia kwacho kwainzi ndoko kwakabva mushini iyoyo, dzikauya dzichinzi ngadziuye dzibatanidze mishini iyoyo dzomuti inoshanda here. Dzakasvika pakudzokerawo dzichiti mishini yacho yaramba kushanda. Zvino hatingaverenge mishini yakafanana neiyoyo tichiti pane mushini wekushandisa.
Asi panotengwa mishini iyi saana chiremba, hamurumwewo here nzeve kuti muzive kuti ndo zvakuitika uye munoda kushandisa zvipi?
Dambudziko ravapo iko zvino nderekuti mishini iyi kana ichinge yakutengwa, pamwe pacho munozongerekana maakudzwa kunzi takutotenga mishini yakutouya, kunokwanisa kungotsvagwa munhu mumwe chete kana vairi vanongotaurwa navo vungunzi totenga mishini ipi. Kana vanhu vataurirana paya nevari kunotenga totozomuonza kwakuya mishini. Zvino zvikaitika izvozvo vacho vanofanira kuzoishandisa vacho chaivo chaivo vozoiona vona kuti hazvishandi. Ndo zvinhu zvinotipa matambudziko izvozvo.
Pane imwe yaimbonzi yanga isiri kushanda zvakanaka yekubatsira mukurapa zvirwere zvakaita segomarara, yakazogadziriswa here?
Haisati yagadzirwa iyoyo nanhasi, ichakangodaro.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu kana takakutarisa hedu, nekuti basa racho tiri kurida tinoda kusenza. Asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina chekusenza uchiti uri kunosenza, zvinowaakusenzei. Basa ratanga taakuita iko zvino izvi rangarize kutarisa vanhu, uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara ukangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho. Zvanga zvakaoma izvozvo, nekuti chiremba akatasana neizvozvo chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera. Unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye maso mako. Izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka, kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa zviri nani vafe havo vari kudzimba dzavo, pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura, pane kuti dziuye dzosvikofa isi takatari tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo.
Dr. Aaron Musara veZimbabwe Senior Doctors Association. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF umo munonzi mave kutanga zvikwata zvakasiyana-siyana. MuDaily News nekare sangano rinobatsira vana reSimukai Child Protection rinoti kushandiswa pamwe chete nekuroreswa kwevana vadiki kwari kunyanya mudunhu reManicaland. Mukronika wa mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vashanu nezuro kusanganisa vana vadiki vaviri mushure mekuponderana kwekombi neimwe motikari padyo nemusina kuSouth Africa. Kunonzi kombi iyi yakanga ichiendesa vana vasina mapepa ekufamba nawo kuSouth Africa kunotamba Christmas nevabereki vavo. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi magadi pa Studio 7 apo magadi zvenyu vese vana mukoma tanonoka wande vana blessing Zulu vana Mike Hove mose mose ndini zvangu ndini zvangu ndiri pa Pretoria apo mukoma mutema rege ndira kupindura vamutoda avo kuti munoziva chokwadi chakanaka nguva zhinji nokuti vanhu vavano tizo vari kutadza kurima nokuti hakuna mvura kunyepa. Haungaisi munhu mupuraza asina kana nedhongi rese memitanorima nei munhiye mutarisira chouviri kumunhiye asina kana nedhongi memitanorima nei. Hurumende yakabhaiza papadyo kunyepera nepapa yakabhaiza kutora mapuraizi kuti pindai nevanhu vasina kana chouviri chekuti vanokwanisa kurima vachisa chibage kunyika. Varungu vaito vemozaive zvakanaka stereki. Hatirambi kuti nzara yaitika varipo varungu asi zvaive zvishoma nokuti vana Zambia nana Tanzania dzavarotaura kuti ndokunobva chikafu wavari kugumaguma chikafu tisaito vasupplya ikoko vaiti vavaitenga kuZimbabwe vatizvo zvangonyatsa chinoita pahurumende ndo ndechiti haigoni kutaura chokwadi ndo problemu yehurumende yamunangagwa iyo ikanga ichigona kutaura chokwadi kazvinobetsera kuti vataure nhema.
Kana mukarangarira makore ekuma1994-95 kwaimbonzi dambudziko remvura richapera muBulawayo kuburikidza nekutora mvura kuna Zambezi matebere neZambezi Water Project. Ndakumbira kuti mutibvunzirewo imi veStudio 7 mutibvunzirewo hurumende iye ZANUPF kuti chirongwa chacho chakamiswa nemasankisheni here nekuti hachichambotaurwi nezvacho kusvikira nanhasi zvokuti taifunga kuti kusvika gore rino iri dei kuBulawayo kusingatauri matambudziko emvura. Mukatarisa makore ese panoitwa maelection ZANUPF inotora mayouth vonotanga kubhemba makambani akavharwa vachirova nyoka dzinenge dzakugara imomo nekutema miti kuchinyeperwa vanhu kuti akuda kuvhura vaiti achitopembera nekupuwa dori vachidhakwa vachiti haa ZANUPF ndiyo chaiyo chaiyo. Tikangopfuura ipapo zvatopera ndopamunotanga kuona kwakunzwa kuitwa mamegadhiri vanhu vachikwira ndege vachipedza mari. Hatizivi kuti asei vanhu vemuZimbabwe vasingambooniwo kufunga chaizvo chaizvo asi itibvunzirewo vanhu veZANUPF kuti kumvura yakaregere kudhonzwa kumatebherend kuna Zambezi kwachona kusvikira nanhasi. Hamuoni makore awandisa zvokuti chero dei pagore rega rega vaibhadhara vaikwanisa kudhonza mvura kuisa mapaipi kana 50 km ingadi yakatosvika. Pamwe zvinoda zvakakonzerwa nekuti masankisheni here vatitaurire kuti masankisheni akatadzisa mvura kuuya nekuti haachisi chirongwa chaiko zvino chiya. Ndo pamunoona kuti manyepo atinenge ichingozwa neZANUPF chihurumende chaora ichi.
Studio 7, how are you? Muri kutaura naRosa Parks uyu anoitwa zita rake chairo C12 anobva pamurinda pamutare. Takanangisa Zimbabwe nyika yedu chaiyo inodadisa ine zvinhu zvakawanda maminerals and diamonds zvinhu zvakawanda nditi but tirikuona kuti Zimbabwe nyika pari zvino iri kusafa vanhu vari kusafa zvisingaiti. But muri kutaridzika munyika semusina president but president vedu arimo. Saka tikanangisa izvozvizvi tichinangisa zvinhu zvekushandisa kana kuti zvinhu zvinotiraramisawo zvakaita sekuti chikafu sekuti titenge chaiko mari yacho haisi kubatika nditi takanaiso tichipinda mumashopu maprices edu maprices edu akakwira zvekuti kana mari yacho akaibata iyo mari yakabva kupinda iyi aingatengi zvinhu zvinokwana 5 nekuti mari yacho haisi kubatika haisi kuwanika nditi. So ndiri kuti president wedu ndapota please wamunangagwa kana zvichibvira kana zvisingaiti dai vatengesa zvayo Zimbabwe yacho kana kuti dai zvaibvira wapa zvavo wachamisa wechidiki wangakwanisa kutigadzirirawo future nekuti tiri vana vadiki but hatina kana chatatita anacho ende tinoda kuti tikadzirewo future nditi but ndiri kuti president anoziva here chinozi economics. Thank you Studio 7.
Kadima kadiva shamarari ve Studio 7 omatanonoka wande jonga kandimire sister marvelous Ray Toto Mike Hove nerimwe timu rose randisina kudaidza ndiri kuti muri stay stay koko ndoda kuti muitewo kuti odi yangu iyi inzwike nyanya navamunangagwa kuti zvavanozviti ivo ndiwo mutungamiriri wenyika vakapinda pautungamiriri wenyika kuti vaite makwikwina chamisa kana kuti nokuti kana iye vachiti ndikuzviziva pane zvandakanzwa kuti madhokuta iwayo pane vari kuvapa maus ivo kana vachitoziva kuti madhokuta anoda maus varegere kungovapa maus acho then madhokuta ongotodzokera pabasa uyezve here ungaita mukuru wenyika wekuti unoteedzera makuhwa evanhu kuti uri kuhwa chakati nyika yeshe ingatongeka here kana kuti mahumbwa ari kuitika uyezve ndoda kubvunzavo kuti imimi zvinhu zvese zvatinotaura pfungwa dzedidzi mune dzimwewo here nzira dzamunozoita kuti iwo wakurawa vazunzwawo zvatinotaura nekuti zvegore ratopera tichingotaura ka asi unotoona kutoti havasi kutombochinja vakuru vacho vanotowedzera kuita sekuti vari kutosvotesa vanhu vavari kutungamirira saka hamuna here dzimwe nzira dzokuti munozokwanisavo kuti muvasvitsevo mashoko edeiwaya vanzwevo nokuti hamunangagwa ini zvavava kutondiitira inini hangu kutaura chokwadi ka handisi kutuka zvangu but handisati ndamboona zvakadirini kuti vari kuita makwikwina chamisa here vachiti ndo vakawina ndovari kutungamira ngavaiteka zvokubhadhara madhokuta acho ongovapa mari dzavari kuda ka voinda kubambasa maticha acho ongovapa mari dzavari kuda voinda kumabasa kana vachiziva kuti ndo zviri kuita kuti madhokuta asainda kubasa ka ngavavape mari dzacho vanoregere kuvapa mari dzacho asi ivo kungokwira ndege vachienda kwavanoda vachidzoka vachienda kwavanoda vadzoka hatina chatinoona chabuda gore ratopera pasina kana chabuda ko vana vedu vachazovei kana ve vachitaramba vachiita makwikwinei nemwana vachamisa vana vedu chaivo chaivo isu vatakabereka vachazovei
isu tiri kuno kukotwa kunyamapanda bhodha tiri kutambudzika hakuna madhona ari kutipa zvinhu zvinhu zvacho zvese zvakangomira hapana chatiri kuona chiri kuitika ba ukazvitaura hapana chinobuda hapana mp wedu ari kuita kunge akatama hamuna munyika muno saka tiri kutaurawo pamhepo pestudio 7 kuti pamwe zvinzwike zvifambe
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo krismasi yava padyo tinokukokai zvekare kuti mutitumire kwaziso dzenyu kuhama neshamwari dzenyu dziri pasi pose ngatimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatatu vakafa mune rimwe factory rakabata moto muNew Delhi kuIndia nemusi wesvondo. Zvinonzi moto uyu wakatanga makuseni esvondo mudzimba dzinorara vashandi asi hazvisati zvaziviswa kuti chii chakakonzera moto uyu. Vanhu vafa kubva zvarwiswa vanhu vari kuratidzira muBaghdad kuIraq vanonzi vapfuura makumi maviri nevana vamwe zana nemakumi maviri nevanomwe vakakuvadzwa. Vanhu vakange vakapakata zvombo vanonzi vakarwisa vanhu vari kuratidzira kusafara nehurumende asi vakuru vemauto vanoti havasi kuziva kuti vanhu ava ndivanani. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano remapurisa reFBI rinoti riri kutora kupfurwa kwakaitwa vanhu pamuzinda wemauto kuFlorida sechiitiko chevanhu vanopfurikidza mwero. Mukuru weFBI muJacksonville, amai Rachel Rojas, vakaudza vatori venhau nemusi wesvondo kuti vari kuita ongororo yakadzama kuona kuti kunyange hazvo munhu akapfura vanhu akaita izvi ari ega inyaya yekupfurikidza mwero here. FBI inoti murume akapfura vanhu ndi Mohammed Al-Shamrami aive nemakore makumi maviri nerimwe chete uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia. FBI inoti ichiri kutsvaka kuti sei Al-Shamrami akapfura vanhu ava akavaudza vamwe akakuvadza vamwe vasere vanotizve asi apfura vanhu ava vanotizve asati apfura vanhu ava Al-Shamrami akanyora tsamba yokurayira nhaka uye achirumbidza zvaakange ave kuda kuita ave uye achirumbidza mashoko akambotaurwa naOsama bin Laden. Al-Shamrami akanyora paTwitter pake kuti America yave nyika yeusatani akashora kutsigira Israel kuri kuitwa neAmerica. Kupurwa kwakaitwa vanhu pamzinda wemauto uku kuFlorida ndekwechipiri mukati mesvondo zvichitevera kupurwa kwevanhu vatatu pamzinda wemauto eAmerica wePearl Harbor kuHawaii. Bana yeah what's up popo hey been trying to get to you but I've never yet to tell them popo ini now that I'm here I'll be your protector be your my hope oh nice so if I talk with them twice I'm so I'm feeling your heart, me like you're doing a sale, I'm a full of falella. Just cause I'm with you, but you who's a pella. You can't be free, you can call me Mandela. I will just love you forever and never, and shout out a love for my people. Ooh, I will save for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure, my lover. Oh, I will save for you and make you my hubby. Yeah, 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 yeah. But you gotta treat me like a treasure. You gotta treat me like a treasure. This is your motto. Dire mukati chaiye na siya na nezipato. Mara Brown na Titan vachimba kambo kavo mukoko vadiwa vatereri mukobatanidza negamanzi wacho kuti anoreva chii sezvo nguva yedu yapera rekati kotarisa zvanga zviri munhau. ZANU PF inoti nhengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare rehouse of assembly nesineti kunyange hazvo pane musangano wekongresi yavo. Bato reMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa rinoshora mutauriri weparamende richiti haasi kuita basa rake nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndoti mosara zvakanaka.